Vachitaura pakuparurwa kwegwaro iri, iro ravari kudaidza kuti Sustainable and Modernization Agenda for Real Transformation, kana kuti SMART, vachamisa vati veruzhinji vacharohwa nembovha yemufaro munyika, kana veruzhinji vakavavhotera kuve mutungamiriri wenyika musarudzo dzegore rino. Vachamisa, vatiwo gwaro ravo reSMART rina mhinduro dzose dzinodikanwa mukugadzirisa upfumi hwenyika pamwe nekudyidzana nedzimwe nyika. Vakati kana vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika, hurumende yavo ichatsvaga ushamwari nenyika dzakabudirira, uye vachaita zvose zvinodiwa kuti upfumi hwenyika husimukire, zvavati zvinozobatsira mukusimudzirwa kweupenyu hweveruzhinji munyika.
Tikava netsinga dzenyika dzakanaka, tsinga dzemagesi, tsinga dzemvura, tsinga dzokufambisa, tsinga dzinoita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka, zvinhu zvese zvinotitira zvakanaka. So what are the lines of civilization in terms of construction? We have the lines of power, magetsi, nede, we will see what is your true buddha. So we are developing what are called infrastructure roadmaps for water, infrastructure roadmap for ICTs, infrastructure roadmap for communication, mafoni, infrastructure roadmap for maroads. Tatuwa ni maroads, tukuti road ino vapano, chirundu, kuenda kubeni prishinos M1. Not dualization. Here is going to be a motorway in a Ford, lay down, Ford, which is Zoka. By dualization, Corona. Dualization, no faragita, ma feeder roads, and end up no taura, nema outgrowers, Esmunana Yanga, wagita ma apples, wagita ma banana, kutuakwanisa transporters, and also two yama senders, quick. Zoma Zoroa, naked, chop. Nagatara Nyama airport, you don't need to bring stuff to Harar. Let's have an airport in Murewa. And when I say it, I don't know the airport is the vision. It's Smith and my airport, even Muma farm, a ma commercial farmers. So if Smith, did it, why can't we did it?
Vachitaura pakuparurwa kwegwaro iri, vaimbova gurukota rezvemari, uye vari mumwe wevatungamiriri veMDC Alliance, vatenda IBT, vati kana vakasarudzwa kuti vatungamire nyika seMDC Alliance, vachaita kuti vakatora minda, vapiwe magwaro anoratidza kuti ndivo varidzi veminda, kana kuti matitle deeds, pamwe nekuripa vakatorerwa minda, vachita pafanire kuve nerusarura ganda panyaya yekuti anowana munda munyika ndiani. Vatiwo vachatsvaga kuti Zimbabwe ikanzurirwe zvikwereti zvayo kumasangano ekunze, anokweretesa mari, akaita seInternational Monetary Fund neWorld Bank.
Tuda kuzvona zvikwereti zviri kukweretwa nevavava. Zvakakweretwa here pamutemo weZimbabwe? And tine mutemo muviri unoita govern nyaya dzezvikwereti. Number one, in constitution, unoti chikwereti chese chakweretwa chinofanira kuenda kuparliament. Chikwereti chakaenda here kuparliament? Kana tisina kuenda kuparliament, hatisi chikwereti chenyika. Number two, pane zvinofanira kuitwa nemutemo unonzi Public Debt Management Act. Was the Public Debt Management Act complied with? So if a debt did not follow the law, it's odious debt. Hurumende yavachamisa haibhadhare zvikwereti zvisina ba kuenda kuparliament. Chechitatu, zano tine three middle income, makanzwa Emerson at 3 middle, but we are in fact a low income. So we are going to confirm Zimbabwe's low income status, because that low income status, in order to kodzere, it allows us to qualify for certain programs. That program is called the Multilateral Debt Relief Initiative, yakatangwa ne World Bank mugore ra 2004. So we are going to implement a program of debt clearance under the Multilateral Debt Relief Initiative. Program ya Multilateral Debt Relief Initiative yakasiyana nezvoda kuitwa neZANU PF. ZANU PF ida kukwereta mari, ZANU wants to borrow money in the Lima plan from creditor X to pay creditor B, the World Bank, the Paris Club of Debtors. We are saying Zimbabwe ina capacity yekukwereta. We want a program in order to reward our good, sound management. Zvikwereti zvokanzirwa, zvikwereti zvofogivwa. That is our point of difference neZANU PF. Ndosaka.
Vachamisa, vatiwo kana vakapinda panyanga mwedzi unouya, vachave nemakurukota ehurumende asingadarike 15, vachiti zvakakosha kugadzirisa migwagwa iri munyika, kuwanisa veruzhinji mabasa, pamwe nekurwisana neuori.
Nyaya yekuda kunokora iyi hakuna. Kuti ndinonzi vabiti ndiri mukurukuru, hakuna izvozvo. Ukuru hwahwo haufani kuonekwa pakuba. So we will deal with that. We are also going to rename the provinces. We are going to rename the provinces subject to your concurrence as the people of Zimbabwe. We believe that we can't be called Matabeleland, Mashonaland, Manicaland. We are tribalizing ourselves and we are taking after Smith. This is Zimbabwe land, and Zimbabwe land is going to have various regions.
Zvimwe zviri mugwaro raparurwa neMDC Alliance iri zvinobatawo nyaya dzekutevedzwa kwemutemo munyika, hutungamiri hwakati kwasuka, kuwanisa madzimai pamwe neveruzhinji mikana yakaenzana, uye kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi vati gwaro raparurwa neMDC Alliance nhasi riri kutaura neveruzhinji pamatambudziko avakatarisana nawo munyika pari zvino.
Pane zvandanzwa handisati hangu ndanatsoverenga document iri, asi zvendingangotaura ndezvekuti zvavari kutaura zvinhu zvinodiwa nevanhu. Kana vachitaura kuti tichagadzira migwagwa, kana vachitaura sezvavataura kuti tichagadzira nyaya dzemagezi, tichagadzira nyaya dzezvipatara nenyaya dzokugara kwevanhu, kuti vanhu vagare zvakanaka kumaruwa, idzozvo nyaya dzakakosha. Nokuti chimwe chatisina muno munyika inyaya yerural development program, and iyoyo programu yakakosha, ndo inozobetsera zvekuti vanhu vose vapinde even munyaya dzematongerwo enyika vari vanhu vanoziva kuti zvakamira sei. Nokuti zvimwe zvaita kuti vanhu varambe vakatsikirigwa inyaya yeurombo nokusaririra.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari Joyce Ngwenya vati vanoona sekuti pane kusawirirana pane zviri kutaurwa navachamisa navabiti, sezvo vabiti vachiti Zimbabwe inyika ine varombo vakawanda, asi nekune rumwe rutivi vachamisa vachiti Zimbabwe ine upfumi hwakawanda asi chanetsa utongi hwezanu PF hwavanoti hwakaondomora zvinhu zvakawanda munyika.
No, rinenge rakanaka nokuti rakanangana nokusimudzira upfumi hwevanhu, rakanangana nehomwe dzevanhu. Ndaona hangu kuti panga paita kunenge kupokana, nokuti vabiti vanga vachitiwo zvakakosha kuti tinge tiri pa hipic status, kuti tiapply kuti tiri nyika yevanhu vane urombo, nokuti zvine kuita nechikwereti. Nokuti mukati mimuri varombo, zvikwereti zvese $11 billion yainonzi iyo ndeyechikwereti inodii, inobviswa. Asi purezidendi vanga vachiti aiwa, isusu hatisi nyika ine varombo nokuti tine zvichirwa zvakawanda. Saka zvinenge panoda kugadzirwa kupapo, asi ndoona sokuti mitemo yavo inofambira nezveupfumi inenge yakati nakei, nokuti vanga vachinyatsotsanangura panika nyaya dzeminda kuti matitle deeds akakosha nokuti anosimudzira murimi.
Kuparurwa kwegwaro iri kwaitwa panguva iyo vezbc vanga vachiburitsa pachivhitivhiti zvose zvanga zvichiitika panguva iyoyo. MDC Alliance inowanzonyunyuta nezbc iyo yainoti inoda kupakurira veruzhinji zvinoitika kuzanu pf chete. Mutungamiriri wemedia Institute of Southern Africa muZimbabwe Vatabani Moyo vanoti zbc inofanira kugara ichiita zvakadai nguva dzose, vachitiwo mutemo unoona nezvesarudzo unosungira zbc nemamwe makambani enhau kuti apakurire veruzhinji zvinenge zvichiitwa nemapato ose, kwete kuburitsa nhau dzakarerekera kudivi rimwe chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.